Dzimwe nyanzvi munyadzi zvoupfumi dzinoti nyaya yekuoma kwezvinhu munyadzi zvoupfumi yave kumanikidza kuti vamwe vabereki vamanikidze vana kusiyira chikoro panzira vachienda kunyika dzakapoteredza kunotsvaga mafuro manyoro kubotswana nesouth africa. Asi nokuda kwekuti mutemo wobvumidze vana vane makore ari pasi pegumi nemasere kushanda munyika idzi, Botswana yakanunura vamwe vavo ndokuvadzosa kumusha gore rapera. Gurukota rehurumende munharaunda nebudiriro yekumaruwa muBotswana vakutla autwetsi vataura izve pamusangano vaita nevarimi pamwe nevanopfuya mombe muguta reFrancistown nhasi.
Zimbabwe munhatsila Botswana atilimotropo ya France
Town. Ndinokumbirisa kuti musashandisa vana vadiki mumapurazi menyu. Gore rakapera mapurisa edu akanonora vanhu vanobva kuZimbabwe mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kubva mukushandiswa kwevana. Hazvina kunaka kushandisa vana vadiki, zvinosvibisa zita renyika yedu.
Vati vokushandisa vana vadiki kuvambunyikidza zvinokanganisa utano nepfungwa dzavo. Vachitsinira mashoko avautwetsi, mutauriri wemapurisa muBotswana vati pekumutube vanoti vamwe vevana ava vane makore ari pakati pemakore mapfumbamwe negumi nemashanu vakadzoswa kumusha, asi vamwe vanoramba vachidzokera kunyika iyi kuzotsvaga mabasa.
Mapurisa emuBotswana akabatana nevanoona nezvekupinda nekubuda kwevanhu munyika. Vakadzosera vana vanodarika mazana maviri nemakumi mashanu kuZimbabwe mushure mekununurwa mukushandiswa kwevana. Vamwe vacho vana vane makore ari pasi pegumi.
Vamutube vanoti zvinoda kuti ruzhinji rwuite muonera pamwe chuma chemuzukuru nehurumende kuburikidza nemapazi anoona nezvekuchengetedzwa kwemitemo kuitira kuti vana vasabatwe senhapwa.
Chinhu chodiwa kuti tidzidzisane nekuyeuchidzana kuti kushandiswa kwevana kuchikora mutemo wenyika nepasi rose sezvakatarwa nesangano reInternational Labour Organization.
Nyanzvi munyaya dzekuchengetedzwa kukodzero dzevana uye vari gweta rakazvimirira muhabhoroni vatarisai mangezi vanoti Botswana yakasimbisa chibvumirano che 182 cheILO cheWest Forms of Child Labour Convention muna 2000 chinorambidza kushandiswa kwevana.
Apa mutemo zvaino ichiri nani, ichiri nani pane dzimwe nyika, ichiri nyani ichiri kufollowa mutemo zviri nani dzimwe nyika dzemusouth africa dzakati chene bitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Mapanzi United Nations are not the International Labour Organization nera UNICEF anoti pasiro 7 million zana ne makumi matanatu kana kuti 160 million vari kumanikidzwa kushanda zvisiri pamutemo. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.